hurongwa hwakanaka chose hwekuti sangano reSADC rigare pasi rikurukure richiongorora matambudziko asangana nemhuri yeMozambique kubudikidza nezvakabuda musarudzo izvo zviri kupikiswa nevamwe vagari vemunyika imomo pamwe chete nemumwe mukuru webato reopposition nepamusana pekuti izvoni Mozambique inyika yatingati iri strategically positioned zvikuru sei panyika dzakafanana neZimbabwe, Malawi, Zambia, zvimwe chete zvinobotswana neSouth Africa. Saka kuva nerinyararo muMozambique kwakakosha. Saka tsangano reSADC rinova iro rinoona nezve runyararo munyika dzose idzodzo rinofanirwa kuona kuti ragara pasi vokurukura votsvaga nzira dzakanaka dzingaunze runyararo munyika yeMozambique uyezve musangano uyu wakakosha kuti izvoni vanhu vakwanise kutarisa zvabuda musarudzo dzakasiyana siyana dzaitika munyika dzakasiyana muSouthern Africa
tinzwe kuna vadzokora vadzokora munoti nemusangano uri kutarisirwa nemugovera uyu munoona musangano uyu nechaunobatsira here kupedza vatambudziko ari muMozambique
zvinotonyabvisa kuti Zimbabwe inotungamirwa navamunangagwa ndo yaakunzi igadzirise nyonga nyonga iri kuMozambique nekuti iyo Zimbabwe yacho iri kutori nyonga nyonga iri pakati pesarudzo dzakapirwa muna 2023 dzakapirwa muna 2018 kubva panguva yavatsvangirai Zimbabwe inongoita sarudzo dzinopedzisira dzaita nyonga nyonga vanhu vese vanozviziva kuti ZANU PF inogara ichidyiwa musarudzo yozoita sarudzo dzekubira iko zvino yonzi ngaiende kunogadzirisa kuMozambique unoshaya kuti vanonogadzirisa chirudzii zvakafanana nekutora murume uya wokuGuinea wevadzimai 400 womutichengetedza mudzimai wangu kana kutora mbudzi woiti ngaichengete chimera hapana chinobuda ipapa saka tirikutoshamisika kuti vanenge vachitonga sei vamunangagwa ipapa dai vatopa zvavo South Africa yanga yataura kuti inoda kugadzirisa zvaibatsira nekuti hationi pundutso ichabva kuna vamunangagwa vari kuenda kune dzimwe nyika vachida kukurudzira kubirwa kwesarudzo makaona zvavakaita kuBotswana naiko kuMozambique tine mavhidhiyo ari kuratidza vanhu vekuZimbabwe vachinyoresa kuMozambique vachienda kunovhota kuMozambique
ramanda zvapindura itinzwe
zvimwe zvachona hazvipindurwe vakandemiri nepamusana pekuti hazvina humbo chekutanga vanhu ngavazive kuti kana zvichinzi Zimbabwe ndiyo iri kutungamirira SADC ichitungamirwa navamunangagwa hazvireve kuti Zimbabwe iri kudikteta zvinofanirwa kuitwa mukati menyika dziri muSADC ndosaka kuri kushedzwa musangano wokuti vanhu vaungane vakurukure vari pamwe chete votsvaga nzira dzekuti vakwanise kubatsira Mozambique kana dzimwe nyika dzine matambudziko adziri kusangana nawo chechipiri kunyepa kana kuti zvipomerwa zviri kupiwa musangano weZANU PF kuti uri kuwana uchienda uchinonyonganisa sarudzo dzenyika dzakapoteredza Zimbabwe asi kuti ZANU PF in particular ine ukama nemakoma liberation movement
vadzokora matambudziko anga gadziriswa sei aya kana muchiti vamunangagwa havafanange vari mumwe wevanhu vanenge vachigadzirisa matambudziko
ndo zvataitaura paya pakatokanganiswa kuti vamunangagwa vanzi ndo vaasatigaro veSADC SADC yacho iyo yange yataura kuti vamunangagwa vapinda pachigaro nezvimenemene nekubira kwavakaita saka ndosaka maiona tairamba paya semacitizens kuti izvizvi zvinokonzeresa saka izvozvi SADC iri kutonyara
tipete chirongwa vamandaza munotarisirawo here kuti musangano uchange uchiperawo murunyararo
tine tarisiro yekuti musangano iwoyo uchafamba zvakanaka nekuti tiri kutarisira kuti uumbe waro wekuti vagari vemuMozambique vawane runyararo runova rwakakosha kuti nyika dzese dzifambire dziri pamwe chete dzakabatana
vadzokora tipete chirongwa munotarisira here kuti musangano uyu uchange uchiitwa murunyararo
vana veZimbabwe vana verunyararo vanotungamirirwa nevatungamiriri ana President Chamisa nevamwe vanhu verunyararo hatiite zvemhirizhonga kana kuri kupinda mumugwagwa kupinda mumugwagwa vanhu vachiratidzira zvinoenderana nemutemo wenyika